Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina, Gunyana 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations.
Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba muJerry vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munyika moita gakava rakakura panyaya yekuzvipira kwehurumende kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzevanhu, kwete munhuwo zvake. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress. We remain indebted to the Celtic region and African Union as well as other progressive members.
Zvirango zviri kukanganisa zvakanyanya budiriro munyika. Zimbabwe nyika inoda runyararo. Tinoda runyararo uye kuti tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvatinopiwa.
Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo hwejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakaita sava David Siampondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta chinangwa chekuiswa muusungwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwava Job Sikala, vaGodfrey Sithole nevamwe gumi navatanhatu vekunyatsime, uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzinge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa, uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vaMnangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena.
My government is equally providing quality, inclusive and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high-level week is a timely and a welcome development.
Senyika Zimbabwe yaparura chirongwa chekuti vana vari kuprimary vaende kuchikoro pachena. Tiri kuita izvi muzvidimbu uye tinoda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vati
Vana vanokudarika milioni vakasvika pakudrop out kuzvikoro kubva pakatakanya yeCOVID-19 vazhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world, tichitarisa report yakaitwa neveworld remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana tichibvumidzwa toita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautibvumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa, vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikona musuno uno vana veUZ vachisungwa vakavharirwa, vana Job Sikala vakavharirwa, vana Mary Chiyonga ati vazodumburwa ruoko nenyaya yemabasa akadai. So
vachitaura nezvekuratidzira uku, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatiwo
tinei nekuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurau wenyika ino kana kwenyika yokwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanyamhanya kana vachida kumhanyamhanya nokuratidza havo hazvinei nesu, hazvimise urongwa neprogram dzapurezidendi izvozvo, hazvina kana nebasa rese.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Amai Ellen Sikala, mudzimai wemumiririri weZengeza West mudare reParamende, vaJob Sikala vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekutyaira motikari kudivirisiriro. Vasikala vari mujere kuchikurubhi vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiramba kuti zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Gweta raAmai Sikala vapaida moyesaurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati Amai Sikala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa19 October kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through summons meta zvichireva izvo kuti pavakasungwa vakangopiwa notice kuti munhu yavo kuti musi wakati vachibva kumba, panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa Amai Sikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera kupolice station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kushinji kwadzinoenda, asi kana munhu achinge aramba semaitikira zviri kuitwa muti maisikala vari kuti ai mhosva yamuri kundipomera handiizivi inouya kudaro kuti dare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentence kunzi vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi muzvare Polite Chikiwa namuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari Amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti Amai Sikala vakatyaira motikari kudivirisiri iro muna Seke Road. Amai Sikala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vaSikala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. VaSikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatendawo mhuri yeZimbabwe nekuva varangarira vari muusungwa vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Mune monyaya kumatare nhasi, dare rarasa mutongo wemwedzi gumi nemina wainge wapiwa imwe nhengo yebazi revechidiki muTriple C vamakomborero aruzivishe nedare ramagistrat pamhosva yavaipomerwa yekukonzera mhirizhonga. Gore rapera dare ramagistrate muHarare rakabata vaharuzivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe neyekuramba kusungwa, uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina panyaya mbiri idzi. Asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi. Kwamutare, dare reHigh Court nhasi rarambidza chipinge Rural District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuward 16 uko kwairi kuda kuvaka Growth Point. Gweta revagari ava muzvare Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo.
Zvazvinongoreva ndezvekuti hapasinei tingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization, because changa chirikunyanya kunetsa kondo iurbanization yecommunal area yekuti council yanga yakuda kupega mastands mamwe acho achitopinda mudzimba dzevanhu, vamwe vachitonzi havachagadziri matoilets any developments. But papasina kumboita time yekuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana uchiti hanhu chavaki toilet pamba pangu.
Mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi, izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti nguva yave shoma yekuti kuganhurwa kwemiganhu ine chekuita nesarudzo kana kuti delimitation zvinogutsa kubudirire sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati miganhu yakapetsira kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Commission yeZeki tinoona kunge yanenge yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu. Zvavari kuita varikunge varikuratidza kuti vasara nenguva shoma shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Triple C vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yashara yasara ya very tight nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore rekuti here pamaelections ari kuuya.
Vachitaura neStudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neElection Resource Center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here.
Tingazive kuti Electoral Commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe patsva.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network SESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti parure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo kana mareport avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapprovwa anoenda kunoongororwawo nekutariswa dare reparliament uyezve nemutungamiri wenyika. Izvo zvinova zvakakosha, saka tide kuti maprocess mamwe akaita seiwayo azojambwa nekuti panenge pasina nguva. Saka tikaramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati commission yavo iri mugwara. Vamangwana vati
nyanya kuchikira zvinhu zvinoti commission iri on track pamusoro pe plan plan yedi atatina yedufunga takata maastikoja mashishi yedituwa kumatisektas zembeni kuzumishi teknika wiki ilu kitika background yekume panzibo basiri ya na zakaita uweze kare magoma engagement za changa chita ziri masi pama azomashu mashuma takatarisa anasika kumatistics ma local authorities takato engage local government taka engage yokune matamziko mashishi yekuti ma local authority anga chita uzeta mawazi maganisha wezeri kata tuwezeri.
Mutauriri webato ZANU-PF wa Christopher Mchangwa vati nguva ichipo yekuti basa iri riitwe nemazvo.
Saka pachine gore nemimwe mwedzi inoraudza yekuti president vazofunga kuti election ive musi wakati. Saka date iri ndera president. Dai mambo vasiira ndovani pamutemo munyika muno muconstitution ndivo vega. Vanotaura kuti date rema elections musi wakati.
Kana Zeki kakundikana kutara miganhu inenguva, mutemo unoti sarudzo dza 2023 dzinoitwa kuchishandiswa miganhu yakashandiswa pasarudzo dza 2018, iyo yainge ine mutauro wakanyanya, sezvo vanopikisa vaiti zvaiitwa zvaida kupa ZANU-PF mukana wakakura wekukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatanga kuenda neuwandu hwazvo kunyika dzakapoteredza zvikuru kuBotswana kunotenga zvinhu zvekudya nekutengesa. Izvi zviri kukonzerwa nekudhura kwezvinhu munyika. Ongororo yakaitwa neWorld Bank yakaburitsa pachena kuti Zimbabwe ndiyo nyika inonyanya kudhura zvinhu zvekudya pasi rino. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba mburu munyika, vanhu vanoenda kunotenga kuBotswana, Mozambique, South Africa, uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuZambia, uko kune upfumi hwagadzikana kubva zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri. Muzvare Margaret Mashaya Mombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira.
Nenge tichidawo kuti titengese tichichengete tichibatsirawo mhuri zedu dzikwanise kuwanawo makufizi nekudya zvakakwana.
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown, iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki zana kubva muPlumtree. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana ndiamai Cecilia Muzane namo, avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kwasununguka kupinda muBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja.
Nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende, vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana.
Zvinotibatsira nekuti dzimwe nguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa pabhodha zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna Chivabvu, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushonga wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvopfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita ongoro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zveBotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuAmerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuAmerica muzvitoro zvekuBotswana, asi munyika chiri kuita madhora mana nemasendi masere kuAmerica. Nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vaThomas Mzavazi vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemabiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama abire nerongo.
Nao hombe iripo pamaZimbabwenzi vachibva kumusha vachiya kuzotenga muFrancistown, vanotarisa kwaliti yegrocery riri kumusha kuZimbabwe negrocery riri kuno kuBotswana Francistown, so vanoona reBotswana riri bit quality than riri kuZimbabwe.
VaMuzavazi vati kugarira mapanza kwavarimi vemuZimbabwe uye hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia zvakupa kuti Zimbabwe ikundikane kuwana chikafu chakakwana. Vana muzvina business vekubotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isezvo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akavanda vakamirira kubatsirwa paBay Bridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Direct from Washington, the
voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotengesa hembe muSouth Africa vanonzi vamira kutenga kubva kuChina nechinangwa chekuda kusimudzira zvinosonwa munyika mavo. Asi vanotengesa hembe muzvitoro ava vanoti havasi kuziva kuti vanosona hembe munyika iyi vachakwanisa here kugadzira dzinokwana. Hembe dzakawanda dzave kutengeswa muSouth Africa dzine mureza wenyika iyi. Nyika iyi yange ichitenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvehembe kubva kunze kwenyika. Vamwe vakuru vehurumende yeAmerica vanoti danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin rekudaidza mamwe mauto zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munongedzo wekuti mauto avo ari muUkraine ari kutatarika. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo kudaidzwa kwemauto akawanda nava Putin uku kwave kupa kuti vanetsana nevamwe vanhu vemunyika mavo vasiri kufara nehondo iyi. Vamwe varume vechidiki vanonzi vave kuedza kutiza muRussia kuti vasamanikidzwe kuenda kuhondo. Vamwe vakuru muhurumende muchati rekerera. Munyika maita gakava panyaya yekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kurwisa nyaya dzeuori. Izvi zvinotevera kufushunurwa kweuori unonzi hwaida kuitwa mukutengeswa kwemacomputers nemalaptops nemakambani anoti Blainert Investment neMID and Computers. Zvinhu izvi zvaida kutengeswa nemari yakawandisa zvikamiswa nebazi rezvemari. Pakatorwa mhiko vamunangagwa mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe nemauto, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati donzo ravo guru raive rekurwisa uori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti uye mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa. Totanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Hurumende haisi kuita zvakakwana tikatarisa panyaya yakapedzisira kuitika yemuparamendi. Inoratidza kuti hurumende haisi kuita zvakakwana bhikozi pakanga pabuda nyaya iyi yekuti makambani ayapuwa tenda vachichanja mari yakawanda. Ndopa zvakatozoonekwa kuti makambani aanodyidzana nehurumende kubva kune kudhara vane zvi zvakawanda anopuwa mari kureserve bank. Inopuwa makambani aya vane matenda akawanda mamwe anoitwa kubhindura mamwe anoitwa avanenge vachipuhwa nehurumende nemaparasaira nemamwe maparasaira zvakaita sana tohwani. Saka obviously zvekuti kwai nhasi vazobatwa kapamwe maybe zvinokwanisa kuitiwa mistake kaudi vanhu ivava vazobatwa. So hatina nehurumende ndizvo zvakakwana zviri kutoratidza kuti pane uori hwakawanda ende panoda kutoongororwa kuti makambani isingari makambani aya matenda zvaaimbopuwa kuti kana vava vatingaiti here zvinhu zvakafanana nezvozvo kuti vanochaja zvinhu vachiita mari yakawanda kana kuti vaitombosupply here zvinhu zvacho. Havachina confidence manje kuti titi hurumende inde mani ngayo avanoshandisa mastructures avanoshandisa ekuipa matenda iwayo anenge achipa zvinhu zvipachena zvisina kuratirukadi.
Toya kwamuri vaDzikiti, muri kuona sei zviri kutaurwa navaChivasa tichitaura nyaya dziri kupomerwa mamwe makambani vachitivo hurumende haisi kuita zvakakwana?
Ndatenda hangu nenyaya iri mudariro yatiri kukurukura nemaamheru muri yeZimbabwe zvinomba masura zvakanaka mumatuimana yenyika yamuri. Ini ndinoti hurumende yeZimbabwe inoguidwa neThe State Procurement Act. The State Procurement Act ndinoguida magovernment departments pavanenge vachiita kutenga kuzokunge vachishandisa muhurumende. State Procurement Act ine matenders akasiyana-siyana ari muzvikara zvakasiyana-siyana. Kune maformal tenders, kune maspecial formal tenders, kune macompetitive tenders. Matenders ega ega ane marequirements ezvaanoda tinge zvichiitwa. Ndinoona pakuti matender tendering system yakasenzeswa pamabhizi iwati vanezvawo muparliament aya vakanga it was a procedural redan. Asi patinozoonawo manje pane yazviuya nereserve neichibva kwakureserve abva tizono even if process yakadaro paine price inenge iripo inenge aimwa ezinovesibid company. So it is the duty of the accounting officer to have an evaluation in due diligence. Ikona kuti maprices are they relating to the market price. Pakaizvo zvinozvakazvishayikwa bhozi it was not part of the statutory instrument with the procurement act. Akanga it was just a minute yakanga yacirculata a circulation from the reserve bank. Saka that circulation from the reserve bank does not override the state procurement act in this provision. Saka ndotanga paine nyaya hombe. Saka in terms of nyaya yecorruption, I think the government army reserve bank has got a step ahead to be proactive pakuona kuti mari dzehurumende dziri kushanda nezvinhu with due diligence ziri kushandawo zvine mwero here ekutarisira kuti matenders aya anga achikwanisa kupuhwawo pane mapfaisi ari nani.
Vachivasa, muri kuwirirana nezviri kutaurwa here navadzikiti?
Aiwa, hapana kati handi kuwirirana nacho pane zvauri kutaura, nokuti ndofunga kuti vamwe havasi kunzwisisa nyaya iripo. Nyaya yacho ndoyaende kuti kuparliament kwakasiitwa kukapuhwa tenda iyoyo ndokuri kugunura vanhu kuti kana kuchitombova nestructure iri kutilaibo yekuparliament inogara pasi yobva yatenda tenda yakadaro yekuti laptop inokwanisa kunzi kwanziriuta kana kuti 9,000 hazvinoiti senzika izvozvozvo because dai kuri kwanzi tida kutaura zvavataura kuti kwai pamwe maybe pane pane nyaya yekuti munhu azoisawo tenda yekuti achitarisa kuti inflation ingaudi parizvo hazvingamake senzika because zvavano kutaura kuti kwai pa munhu angatengesa chimba $1,000 chichingova chingwa chinongotozikana munhu wese kuti aiwa hapana chimwe chatinacho hapana chingori chingwa chinoita $1,000 vanati pamwe maybe dai kuti kwanzi nyaya angati kwaichiita $4 $5 chinhu changa tingozinodhura butinda tazodhurawo $4 manje zvinhu zvinotonyadzisa kutaura umpeti kuti uzvidhisenda ndokundonyakunyadzisa kwazvo kuti aiwa zvinhu zviri pachina kuti orit ngatimbosiya vari kunzwa nevachindo vakaona nekureserve bank vakazoramba ko vakaapruva tenda yakadaro iyoyo vanhu vakadaro iyoyo zvipatina uda kuita uori ende tikatarisa kana kuti mukaonawo kuti picture yeofisi yevanhu aya vaipuhwa mari yakadaro mamiriyoni wayo mavesi yakati kusvika paofisi chikwangwani chavo chaichacho chemungoti hapandikone musinori haisi ofisi inodhizevha kuti institution yakaita separliament ingaenda chinosiya mari yakadaro vanhu vachita zvekuti patoilet
vadzikiti.
Ini tinoti nini vacho vasa vari kutaura zvavo but vari kutaura on an emotional point. Right now hurumende yacho ndiyo yazopinda, its not an outsider we came and said this. Haasi vachingonoa vakataura nyaya iyi ndevaguva matanga pache zvavo. Saka tinoziva kuti macheck and balances system because sure it has been happening for some time, zvakazviitika kuti matenders iwaya zvarwa zvisystem.
Petai chirongwa chedu vachivasa.
Zvaitika pazoratidza kuti kuparliament hakuna masystems azvitaurana vadzikiti, hakuna masystems iwayo. Taikuva kune masystems iwayo hatingawani tenda ichipuhwa vanhu ende vanhu ava kupuhwa tenda vachiva company which is very uncredible.
Avo vanga vari vamadok Chivasa, mutauriri webato reNCA, muhurukuro yavanga vachiita navaGilbert Dzikiti iri nhengo yeZANU PF. Ichikokerwa na Blessing Zulu we Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuUnited Nations General Assembly kuNew York nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations. Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujere vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika.